Vamuliswa avano esach garo e komiti vakambosuduruka kutungamira komiti iyi mushure mokunge paramende yati yave kuongorora nyaya dzeori dzavanonzi vakaita ivo nedzimwe nengo nhatu dzekomiti iyi. Nhasi vamuliswa vapinda mukomiti senhengo zvayo uye dzimwe nhengo dzekomiti dzakaita sava Roy Bila dzati sezvo vamuliswa nevatatu ava vanoti vaLeonard Chikomba veZANU PF, vaAnele Ndevele navaPrince Vanda vaMDC avo vari kuongororwa nenyaya dzeori vanofanira kumbomira kupinda mukomiti iyi. VaChikomba veZANU PF vabvuma kubuda musangano uyu vachitenda kuti vainge vafonerwana muzvina bhizimisi vaShepherd Tundia kuti vazotora mari yechoko muhomwe.
Ine ndakufunga kuti ine angu ndakazvimirira ndipo ndipomira nokuti vanhu nyaya inozikamwa panapa kuti Shepherd akandidana kuti vatore mari yangu.
Asi vamuliswa varamba kubuda musangano uyu izvo zvabva zvaita kuti vatange kupopotedzana nedzimwe nhengo dzekomiti iyi dzakaita sava Dexter Nduna veZANU PF. Vamuliswa vari kupomerwa mhosva yekutsvaga mari yechioko muhomwe inoita mazana mana ezviuru zvemadhora kubva kuna muzvina bhizimisi vaJR Goddard varamba kubuda mukomiti vakatangawo kuudza vanduna vaBila nevamwe vavo kuti vanoita uori unotyisa uye kuti vari kuba mari dzemakomiti. Paita kukandirana makobvu nematete pakati pavamuliswa navanduna, vanduna vakazoudza vamuliswa kuti vaizovagadzirisa panze peparamende vachitiwo havachatombozivi kuti vakauraya vanhu vangani. Asi vamuliswa varamba kunyarara kunyange hazvo vanduna vazobuda panze. Zvese izvi zvaitika mumazisa vagumbo nechikwata chavo uye mukati memaminisa akati kuti vagumbo nevatori venhau vazoburiswa mudare kuti nhengo dzekomiti dzisare dzichigadzirisana. Aka akasike kutanga nhengo dzekomiti dzichipopotedzana pamberi pevanyarikani. Gore rapfuura nhengo dzekomiti kubva kuZANU PF dzakapopotedzana navatemba muliswa dzikarambidza muzvina bhizimisi vaNick Van Hoogstraten avo vane chikamu mukambani yeWange Colliery kupa umbowo pamusoro peuori huri kuitika mukambani iyi. Kune rimwewo divi akasike kutangawo zvakare kuti vanduna vachityidzire dzimwe nhengo dzeparamende. Gore rapera vanduna vakachityidzira nhengo dzeMDC vachiti vanogona kudzipfuura nepfuti mushure mokunge vasveredzwa zvichitevera kuziviswa kwavakanga vaitwa mudare vachiti ndivo mumiriri weChegutu West kunyange hazvo paive nemakakatanwa pakusarudzwa kwavo ayo aive kumatare edzimhosva. Mune imwewo nyaya Registrar General vaClemence Masango vazivisa kuti mahofisi avo achavhura mahofisi emapasipot kuchitungwiza munguva pfupi inotevera senzira yekuderedza mitsetse yemapasipot muHarare. Vatiwo kunyange hazvo vaine mahofisi emapasipot mumatunhu ese munyika, hofisi yavo kudunhu reMashonaland East iri kumarondera haisvikike nyore nevanhu vanobva kune dzimwe nzvimbo mudunhu iri, izvo zvave kuita kuti vavhure imwe hofisi yemapasipot kwamurehwa.
Mashonaland East Province, the capital is in Marondera. But in terms of accessibility, people from
vanhu vanobva kwaMutoko, Uzumba neMaramba vanoomerwa nekuenda kuMarondera kunotora mapasipot. Ndosaka tave kuda kuvhura hofisi yedu kuti vakwanise kutora mapasipot avo kwamurewo.
Vatiwo mahofisi avo akatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemari yekunze zvekuti vave kugadzira mapasipot mashoma pane yavanofanira kugadzira. VaMasango vatiwo vanhu vanofanira kutorera vana vavo zvitupa zvekuzvarwa sezvo izvi zvichiitwa pachena kudzamara munhu ave nemakore matanhatu. Vatiwo vanhu vanofanira kutora magwaro ekufa kana kuti madeath certificate vachiti havakwanisi kubvisa munhu pamagwaro avo kana pasina vazivisa kuti munhu uyu akafa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.